Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 27 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuchikwata chinotungamirirwa nava Jameson Timber dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudare nhasi. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kushanda nenyika dzemuAfrica kuitira kudzivirira nyaya dzevanopfurikidza mwero. Asi hurumende yeZimbabwe inoti aya manyepo. Iyi ndiyo imwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuchikwata chinotungamirirwa nava Jameson Timber avo vakasungwa nevamwe vebato ravo makumi masere dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti dzitongwe dzichibva kumba. Mapurisa nhasi anodziwo afumobata jongwe muromo achienda padare apo vamwe vanhu vabva vatangawo kuratidzira. Nengo dzebato rinopikisa idzi dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso sematsananguriro egweta ravo vaagents gumbo.
Totanga kusvika tatanga kutora wanyana kuti sei mapurisa achigara pai padare, saka dare rabva raramba kupa bail kuvanhu vedu vakasungwa.
Kunyimwa kwevanhu ava mukana wekubvisa mari yechibatiso hakuna kushamisa vamwe vanopikisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakange vatotaura nezuro pamusangano wedare ravo repolitibiro kuti vanopikisa vari kuda kukonzera kusagadzikana pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa muHarare.
The law will take its course without fear or favor. Hatidi nesvamukono todzisvasvanga.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu richitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti
mvumo remutemo wekodzero kuratidzira irimo and inotaura kuti munhu mumwe nomumwe anokwanisa kuratidzira zvisina yatingati restrictions as long as kuratidzira kwacho kuri peaceful.
VaMasie vativo havasi kushamiswa nenyaya yekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwaitwa vatimba nevamwe vavo.
Zvinhu zvatagara tichiona kuti kana uchingobva kubato rinopikisa kana kana uchipikisa hurumende pese paunongoenda kucourt especially kumamajisi courts uko vanotokunyima bail and vanokuda kuti ugare uri mukati.
Mapurisa abva asungawo amai Phyllis Pikitai, mudzimai wava Roland Hondongwa, murairidzi akaremara akasungwawo nemapurisa musi wa16 chikumi. VaHondongwa avo vakaremara vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vaHondongwa inhengo yesangano ravo uye vashora zvikuru kusungwa kwemudzimai wavo.
Hurumende yavaMnangagwa iri kutiratidza utsinye hunotyisa hwekuti tinotoona kunge titori mugehena risati tapindamo. Mudzimai wavaHondongwa anosungwa nemhosva yekungobata plakadhi rekukumbira kuti murume wake uyo anorarama neurema asunungurwe. Nezuro akaenda mudzimai wavaHondongwe kuHarare Remand achida kuvapa medication yavaida akarambidzwa kuvapa. Parisi nakutara kwa tuta wa ondonga wazati wa geza kubamsuwa waka sungwa avagone kuzigesa voga kutawara kuno wa ondongo wanutansu wazwa kuhire masteps kutuapinde masteps avano rara asivo avagone kufamba apana uche apana mbasira apana chiva ondonge avagona kujigavega wanusiji ya washito pakwa ni mkazu wawo apana chiri kuitwa ni prison system kutimurumo ya abasirike zaka hito wati mkazu wake paka waona ni zuru aru waziwe na asipa aenda kudare achiratiza wakushima kwake achiratiza kusungurizika kwake zima kozero zaina zomu constitution achitarisira kuti pamwe ari kuudza hurumende ine hanya inogona kunzwawo tsitsi ikapa murume uyu wake bail kuti kana aine mhosva yaakapara atongwa ari kunze kana achizovharirwa avharirwe ari painewo mafacilities anokwanisa kumuchengetedza asi nhasi mudzimai awake asungwawo akandwa mujeri
asi mutauriro wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari kuramba kuti mapurisa ari kutarisa kuti wabuda mbamani kana vanhu vachida kuratidzira kana kuita misangano yavo
vanhu vanenge vachiedzera mitemo vakatedzera maprocedure acho misangano vanongo
zvichakadaro nhengo yezanu PF vamike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu avo vari kupomerwa mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni manomwe kana kuti 7 million United States dollars kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yekutengera varombo mbudzi kumaruwa kana kuti presidential goat scheme vadzoserwa kujeri zvakare sezvo dare rati richaenderera mberi mangwana richizeya chikumbiro chavo chekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kuwedzera zvirongwa zvekusimbaradza ukama pakati pemauto enyika iyi nemauto enyika dzemuAfrica kuitira kudzivirira kusagadzikana kunounzwa nevemapoka anopfurikidza mwero. Asi hurumende yeZimbabwe inoti aya manyepo ichiti America haidi kubatanidza nyika dzemuAfrica asi kudziparadzanisa. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau padande mutande nhasi mushure mekupetwa kwemusangano wevakuru vakuru vemauto venyika dzemuAfrica wanga uchiitirwa muBotswana pasi pemubatanidzwa weUS Africa Command kana kuti AFRICOM, mukuru weuto rekuAmerica anotungamira zvirongwa zvinoitwa muAfrica General Michael Langley vati nyika yavo inodisa chose kubatirana pamwe neAfrica mukusimbisa mauto emudunhu rino.
We are AFRICOM and the US government is here because we have common values.
Tine muono wakafanana panyaya yekugadzikana kwenyika dzedu. Naizvozvo mukushandidzana uku, tinoisa zvido zveAfrica pamberi. Isu tochibatsira nezvikwanisiro. Ndinovimba kuti kana tikashanda pamwe chete, tinogona kupedza kusagadzikana mudonho reAfrica.
Vaenderera mberi vachiti America inoshora chose mashoko ekunyepa anobuditswa nenyika yeRussia senzira yekusvibisa chimiro chakanaka chenyika yavo.
Those campaigns from the Russian Federation on
tirikuona zvedu nyika yeRussia ichitenderedza manyepo pamusoro pezvirongwa zvedu senzira yekuda kuona rutsigiro mudunhu reAfrica. Izvi zvakaipa uye tinoti ngazvimire. America inoda kushandidzana zvakanaka nenyika dzemuAfrica.
Taedza kubata muzinda weRussia muZimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi tanga tisati taona mhinduro patazoenda pamhepo. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti nyika yeAmerica ibere rakazvipfekedza makushe egwai.
So zvinobva zvabatanidza kuburika chokwadi chemashoko akatarwa nani naPresident vari kuRussia kuti donzo reAmerica hakusi kuda kubatanidza Africa kana kubatsira Africa, kuda kutsvaka wei dzekutsvekenyudza kuti vapinde vaise mweya wakaipa pakati pevakidzana vangu vachidyidzana ndo patine dambudziko neAmerica ipapo.
Vacharamba vati kusakokwa kweZimbabwe kumusangano wanga uchiitwa kuBotswana uyu kunoratidza umbimbi ndoga weAmerica.
Chandisiri kuziva ndechekuti simba redzesekiriti yemuregion muno uri pakondinendi yedu yeAfrica inobudirira sei kana dzimwe nyika dzichinzima mukwani imi munokwana, asi dambudziko riri rekondinendi yese rine Southern African region yese.
Gweta uye vari nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika amai Jacqueline Sande vati hurumende yeZimbabwe inofanira kuzvinzvera kuti sei isina kukokwa kumusangano mukuru wakadai nenyika ine simba kudarika dzimwe dzese pasi rese.
Tichida kuona kuti izvo zvakanakira Zimbabwe ndezvipi kurerekera kuNATO kana kurerekera kuBRICS. Zvino zvinenge zvana kuti zviongororwe zvakadzama chukama wedu nenyika yeRussia zviri kuti basira papi uye kusawirana kwedu nenyika yeUnited States zviri kuti basira papi.
Imwe onyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika uye vari mukuru wesangano Red African Cause Trust vaElton Ziki vanoti Zimbabwe haingadyiwi sehove yakasvinura ndiko saka isina kukokwa neAmerica kumusangano wevakuru vakuru vemauto uyu.
Ziva kuti maAmericans hawirirani nemuono wekusvinura kwakaita Zimbabwe. Saka kurega kuti Zimbabwe inge iriko kumusangano uyoyo vanotoziva kuti Zimbabwe inozvimiririra nekuzvidzivirira munyaya dzekuchengetedzwa kwerunyararo kana kudzivirirwa kwenyika ino.
Mumusangano nevatori venhau nhasi, General Langley vati nyika yavo yawedzera kudyidzana kwayo nenyika yeZambia. Izvi zvinobva zvakuchidzira bongozozo ranga riripo mazuva apera rakakonzereswa navamunangagwa mushure mekunge vaudza mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti America iri kusarura Zimbabwe asi ichibatsira dzimwe nyika dzinoti Malawi neZambia. Mashoko aya haana kufadza dzimwe nhengo dzedare remakurukota eparamende yekuZambia idzo dzakati dzaida kuti vamunangagwa vamedze mashoko avo. Musangano weAfrican Chiefs of Defence Conference uyu wakanangana nekusimbaradza mauto ehurumende dzemuAfrica kuti vakwanise kurwisana nezvinetso zvekuchengetedza nyika dzavo kunyanya zvinokonzereswa nemasangano anopfurikidza mwero. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vabereki vekushiredzi kumasvingo varikumbira hurumende nemasangano akazvimirira oga kuti vavavakirewo zvimwe zvikoro sezvo vana vavo varikufamba nzendo refu kuti vaende kuzvikoro izvo zviri kure zvikuru. Izvi zviri kupa kuti vamwe vana vagume vasiyira chikoro panzira. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa nekanzuro yeChiredzi Rural District Council kana kuti Master Plan Research yakabudisa pachena kuti vana vanosvika zviuru zvina vakasiyira chikoro panzira gore rapera nekuda kwekufamba nzendo dzinosvika makiromita makumi maviri kuenda kuchikoro chete. Pane vakasiya chikoro ava vasikana ndivo vakawanda gore rapera chete vasikana zviuru zviviri nemakumi matanhatu kana 2060 vakamanikidzwa kusiya chikoro ukuwo vakomana chiuru chimwe chete nemaz na masere ni makumi matanhatu 1860 vakasiyirwa chikoro panzira. Mumwe mugari wemurayiriro wachikutu kuchikombedzi vaHappiness Velemo vanoti dambudziko rekushomika kwezvikoro riri kukanganisa kodzero dzevana vavo.
Tondori dambudziko mbere zvikoro nyanyisa kuno kwedu kuno kuchiredzi South kuno ndokune challenge yakakurisa kozi mwana anofamba 25 to 30k every day. Mwana uyo anomuka mausiku achidzoka usiku mukazvitarisa motoona kuti ainenge iri risk chai.
Sabu Esther Chikutu vemurayiriro kwachilonga vanoti zvikoro zvesekondari zvishoma munzivo zvave kuita kuti vanasikana vazororwa vasati vabva zera.
Vamwe vana vanondogara kunzvimbo dzechikoro idzodzo. Pakugara paya vamwe vanotora advantage yekuti vatowana chii adzimai. Nekuti akagara kudero iwe mai nababa unenge uri kunokumba zvinozoita mwana koko audii hauzvizivi. Nongozoona mwana vava nepamuviri.
Vamwe vagari vanoti vamwe vana vakutogarira pedyo nezvikoro apo vanorodja padzimba dziri pedyo nechikoro chavo zviri kuita kuti vamwe vasikana vapedzisire vava kuita pamuviri vosiya chikoro nekuti vanenge vasina vabereki vanovatarisa. Kanzuro yeChiredzi inoti dunhu iri rine zvikoro makumi mana nezvisere chete zvekusekondari uye pazvikoro izvi makumi maviri nezvisere ndizvo zvakapiwa mvumo yekushanda zviri pamutemo nehurumende. Sadzigaro wekanzuro yeChiredzi RDC vaAstec Mashinga idzi vaudza Studio 7 kuti vave kushanda nehurumende kuti vavake zvimwe zvikoro zvitevera ongororo yakaitwa iyi.
Kwadi ndizvo zvakabuda mugwaro redu tinozvitambira tiri kuti izvo pachange pachizovakwa zvikoro zvinosvika makumi maviri 20 kuitira kuti vana vedu vasafamba mitunhu mirefu vachiinda kuzvikoro zvesekondari.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati hurumende iri kuzviziva kuti zvikoro zvishoma kune dzimwe nzvimbo uye iri kutora matanho ekuzvigadzirisa.
Sehurumende tine zvikoro zvakawanda zvatiri kuvaka. Tiri kuvaka zvikoro zvakawanda zvekuti tine tichiitira kuti vana vasa famba mitano yakareba inokwanisa kudarika kana 5 kilometers kana vari ku primary school kana kuti 10 kilometers kana vari ku secondary school.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevechidiki reMasvingo Youth Forum Muzvare Tendai Mafuka vanoti hurumende inofanira kuona kuti vechidiki havarasikirwi nekodzero yavo yedzidzo iyo iri mubumbiro remutemo.
Panhamba iri kutaurwa 2006 vazhinji vari kunzi vasikana. Bumbiro redemutemo paseshen 27 rinotaura kuti hurumende inofanira kutora zviga zvakasiyana siyana kunyange kuvasikana kuti vawane mikana yakafanana nevakomana. Asi zvinozvodii kuti rino igore renzara wechikoro hakuna woita here semudzanga kuti kuvari kutsva kuvakarumwa dai nhau iyi yagadziriswa nekuti mangwana chazenge totaura kuti pane vana vari kupinda mumamereji vachiri vadiki, kune vana vari kufa pamusaka penhumbu, kune vana vari kuita zvinyedze mutoriri. Hurumende dai yationera kuti fondashini yevana yanaka.
Gurukota rinoona nezvedzidzo yepasi vatorerai mwoyo vanoti hurumende inoenda kuvaka zvikoro zviuru zviviri nemazana masere kana 2800 kuti vana vakwanise kudzidza zvakanaka. Kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere dzidzo yaikosheswa uye vana vaidzidza pachena zvikoro zvichivakwa. Asi zvinhu zvakatanga kuenda mumawere kubva muna 1990 pakatanga kubhadhariswa mari yechikoro yakawanda uye vana vakawanda vakabva vatanga kusiya chikoro panzira. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nechokwadi kana tichiri kuzvitarisa tiyatingatiiti.
Vamwe vana veZimbabwe vari kusungwa neZimbabwe Anti-Corruption neZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC nekumiswa pamberi pematare kwavana muzvina bhizimisi vaviri vari kupomerwa mhosva yeuori vanoti vaMike Chimombe navaMoses Mpofu mucherechedzo wekuti hurumende yakazvipira kurwisana neuori zvisinei nekuti waitwa nani. Asi vamwe vanoti kusungwa kwevaviri ava kungovhara vanhu maziso uye vachitarisa zvakamboitika kumashure havaone paine chinobuda. Vamwe vanotiwo uku kuda kubata vanhu kumeso kuti pasaongororwe nyaya yeuori hunonzi hwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Uori uhu hunonziwo hwakabata mumambure avo muzvina bhizimisi vaWhitney Chivayo avo vanonzi vari pedyo pedyo zvakanyanya nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vari kuti hapana chiri kuitwa chine musoro ava vanoti ZAC yagara inozivikanwa kuti inosunga zvekuvhara vanhu kumeso nyaya dzichizongofa nekuora pasina ari kukanganiswa kana kukandwa mujeri. VaChimombe navaMpofu vari kupomerwa mhosva yekuba mari inodarika mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica yehomwe yemutungamiri wenyika ine mari inoita mamiriyoni makumi masere nemasere emadhora. Mukuzeya nezvenyaya yeuori iyi, Jonga Kakandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira kufambiswa kwemabasa musangano reSocial Justice vaRuben Tendai Mbofana pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Atanga nekubvunza vaMbofana kuti vanoona sei zvaitwa neZAC.
Nechokwadi kana tichiri kuzvitarisa tiyatingati expect grants muchirungu zvinoita sezvinhu zvakanaka kuti hurumende ichishanda neZimbabwe Anti-Corruption Commission tinoona kuti vanenge vaakurwisawo uori watekeshera muZimbabwe. Zvinoita sezvinhu zvakanaka asi ngatiregei kumanyira mberi. Ngati kuzivei kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission payakatanga kuzvitiudza ruzhinji ndofunga kuti svondo rakapera kuti tiri kuda kuongorora nyaya iyi. Vakati vada kuona vachibvayo vaChimombe navaMpofu nenyaya yeZimbabwe Electoral Commission nemari dziri kunzi dzakadyiwa idzi. Asi tiri kushamisika ndechekuti nyaya yeZimbabwe Electoral Commission hatichazvine zvayo. Taakunzwa nyaya yembudzi. Saka panofanirwa kuchenjererwa ipapo. Takamanya kupemberera kuti zvino uori huya hwaakurwiswa muZimbabwe honai machinda maviri aazosungwa. Ndinoona inini kuti tinenge tiri kumhanya too much. Ngatibongororai kuti hakusi tatrick here kekuti varume ava makapfumurirei vachibvayo.
Tinzwe kubva kuna Dr. Mavaza.
Sekutanga vaMbofana ndinowirana nawo kuti basa ratanga kushandwa ZAC yaratidza kuti ine mazino yavakuruma. Ende zviya zvokuti vachibvayo vasasungwa vachibvayo havasiwo vega mupari wemhosva panguva dzino. Hatingasunge nyika yese pamwe chete totanga mumwe nemumwe azivewe kuti kana vati vayo vatinge vakapara mhaka vacharegererwa nekuti vanogara pedyo nemutungamiriri wenyika kana kuti vakaona vatungamiriri vedzimwe nyika dzakaita seKenya neTanzania nekuda kwezvavari kuita vati vayo nemuromo wavo usina mhare nenhunzi zvinongoratidza kuti dzimweni dzenguva ndivo vari kutopa njambwa kumutungamiriri wenyika weKenya uyo akurwiswa nevanhu vake kana munhu achinge ane mhosva yake yaari kupara mutungamiriri wenyika haamuvharidzire haamuregedza achipara mhosva saka ikozvida kutotenda vanhu vezvaki kuti maita zvakanaka vanhu vangu vari kunyunyuta kuti ko vana vakaba mbudzi dzeda vakangonyarira kuti zii ko ivo purezidendi vabirwa mbudzi dzachona vakanyarira kuti zii chii chiri kuitika aiwa imbwa inoruma haingohukura hukura
rambofana hanzi zaki akurakidza mazino
mazino ezaki kazhinji kacho anonetsa kuziva kuti mazino chaiwo here kana kuti ndeaya madhencha aya anopfekwa nevanenge vati kwegurei vasina mazino chaiwo chaiwo wopfeka efeki nekuti dzimwe nguva zaki sekuona kwatinoita isu vaongorori ndechekuti inogona kushandiswa kunyararidza vanhu tinenge taakutoona kuti yakutopinda mapolitical fights anenge aripo mudariro wobvonzi zaki enda ubvonosungwa uyu tibvomufikisa kuti zvaakuita izvi aakufarisa saka tinogona kufara hedu tichiti Zimbabwe Anti-Corruption Commission izvi neazoratidza kuti inoruma asi togona kufungawo zvakare kuti aiwa irimboshandiswa kunyaradza vanhu kuti ngavabve vasazope umboo uchazobata-bata vachivayo
Dr. Mavaza mataura mega emekuti vachivayo munhu ane muromo usingamharwe nenhunzi zvinoreva here kuti dai vakaramba vakanyarara vaingodya muhuri imomo
kwete chamunofanira kuziva ndechekuti tsamba yekutaura nyaya yehuri yakanga yanyorwa kare vachivayo vasatana kutaura saka ava havana kusungirwa nyaya yekutaura kana nyaya yetsamba vari kusungirwa nyaya yekuti pane mhosva yakaparwa iri kuonekwa mhosva dzavachivayo dzakazobudawo nekuda kwevarume ava vadziri kuongororwa kana dziripo mhosva zveshuva vanosungwa
vambofana imi sevana vezimbabwe muri kuuonawo here muchihunongedza uhworihwo
hombo vakandemiri hahuri kutaura chokwadi watekeshera nyika yese wapinda kwese asi sekutaurawo kunoita vamwe vanoziva vanoti hove inotanga kuora mumusoro tinohuona tinenge tichiti aiwa kana Zimbabwe Anti-Corruption Commission ichinyatsoita basa nemazvo haifanirwi kuita zvinhu ichisaridza kuti ava vanobatwa havabati ngavabatwe vese
Dr. Mavaza sezviri kutaurwa navambofana kuti hove inoora kubva kumusoro
kana tine umbowo wekuti mutungamiri wenyika anenge ari kuita uhuri buritsai umbowo iwoyo kumapurisa kuzati kana kuvamiririri venyu muparamende vatingati nhengo dzeparamende muvaudza kuti aiwa tine evidence yekuti mutungamiri wenyika ari kuita uhuri ipapo mutungamiri anobuda ozvichenusa kana apedza kuzvichenura amedzika pachigaro neparamende kana nevana vezimbabwe nekuti panenge pane umbowo
vambofana tipende chirongwa zvinoshanda here zviri kutaurwawo na Dr. Mavaza izvo
ndopanonetsa pacho kana kumapurisa kwacho ivo vazoitawo zvivi zvokuti toda kunoferefeta nhingi nanhingi anonyembe dzinotyisa hapabudi manje vakandemiri ndosaka muchizoona kuti nyaya dzakawanda dzinongozoramba dzakanyararwa
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira kufambiswa kwemabasa musangano resocial justice varuben tendai mbofana vari parunare kukwekwe manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanup f Dr. Masimba Mavaza vari parunare kubritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri westudio 7 muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa nezvegakava revari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vajoe biden navadonald trump gakava iri riri kuitwa mangwanani nenguva dza4 ivan zininga westudio 7 anotipa nyaya inotevera
sechave chigariro mugore rinenge richiitwa sarudzo yemutungamiri wenyika muamerica vajoe biden navatrump vari kutarisirwa kutatsurana vachitaura nyaya dzezveupfumi magariro evanhu utano nyaya yepfuti kudyidzana nedzimwe nyika nezvimwe munhoroondo yeamerica magakava akatanga kutepfenyurwa paterevhizheni muna 1960 pakati pasenator john f kennedy vebato remadhemocrats nevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaRichard Nixon vanomirira sangano reNational Democratic Working Group rinotungamirirwa navajob sikala muamerica vatafanzwa munjanja vati vari kutarisira gakava iri zvikuru
varume ava mangange avo akasoopfira mugore ra 2020 ndotondera iyo gakavara wakaita wa Biden wakabuda wari pamberi ranhasi riri kutaurwa iri riri kunzi ndo gakava remangange
vamunjanja vatiwo
unoona kuti panyaya iri apapa ndee matarisiro ekuti varume ava wati kwegurei vachinaro here simba rekubata basa reutungamiri hweamerica kubva muna November panenge anenge akunda
vatrump navabiden vanowirirana kuti Ukraine inofanira kubatsirwa asi hapana kuwirirana kuti izvi zvoitwa sei vatrump vanoti Ukraine haifanire kungoita mari yekupiwa pachena
we're looking at it right now and they're talking about it and we're thinking about making it in the form of a loan instead of just a gift
ndikufunga kuti itava pachiri chikwereti kwete nguva pachipo chavasingadzoseri tinoramba tichingopa vanhu zvipo zvemabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora
vabiden vari kutungamira mushandira pamwe wenyika dziri kubatsira Ukraine uye vapanyika iyi mari inodarika mabhiriyoni zana nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 175 billion vanoti America ichamira neUkraine kuzvidzivirira kusvika yakunda nyika inoda kuipamba isina kana kutadzirwa
The United States walks away it will put Ukraine at risk Europe is at risk the free world will be at risk and both
America ikasiya Ukraine iri yega zvinoipinza munjodzi kana Europe iri munjodzi nyika dzose pasi rino dziri munjodzi uye dzinogona kukanganiswa zvakanyanya
panyaya yeIsrael vaviri ava vanogara vachikandiranawo makobvu nematete pakuti ndiani sawira mukuru weIsrael vamwe vanotsigira bato remarepublicans vachitungamira sangano reglobal exchange program international vainnocent ndenda vati vari kutarisira kuti vatrump vachataura zvinomwisa mvura
isu wemurangariro wakavhurika kureva kuti maconservative tichitarisa makore mana vari pachigaro kana hondo imwe yakarwiwa pasi rose iko zvino kudeuka kweropa nyika dzakawanda mitengo yakwira yezvinhu unobva waona kuti huswa hwenyati ndohuri mudumbu huri pamuromo inotofa nawo
asi izvi zvapikiswa naamai Lucy Chikowero vanotungamira sangano reMTC Educated Girl vanotsigira maDemocrats
aizvo ndakatarisa ndinenge ndichitarisira kunzwa ndidzo dzakaita sana reproductive health dzinonyanyobata madzimai nevechidiki zvakare nyaya yemikana equal opportunities pamadzimai nevanhurume ndoimwe zvakare dzandinenge ndakateerera ndichifara zvakare nekubata kuri kuitwa maimmigration policies navaBiden
nyaya yekuti hondo pakati perussia neukraine uye Israel nehamas dzopedzwa sei ndeimwe iri kutarisirwa kuzeiwa pagakava iri gakava remaminetsi makumi mapfumbamwe iri riri kuitirwa kumuzinda wenhepfenyuro yeCNN kuAtlanta Georgia vanenge vachikokera gakava iri vatori venhau veCNN Jack Tepper na Dana Bash, Evans Zininga, VOA News, Washington, D.C.
Munao Zemitambo, Mumutambo we Costafa Africa Cup, Zimbabwe yakunda Comoros 1-0 mu Group B. Zimbabwe mitambo iyi iri kutambirwa ku South Africa. Uyewo mune dzimwe nyika dziri mu Group B makare Zambia iri kutamba neKenya pari zvino uye iko zvino Zambia yakarwa 2-0 neKenya vatereri Musa Kanganwewo kuterera chirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu kumadzimai munyaya dzezveupfumi nekuwana mabasa panguva iyo hurumende iri kuita magungano maguta makuru ekukwezva vamwe vasiri kushanda kuti vawane mabasa muhurumende tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare dare raMajor Street Court ranyima mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunhengo dzeCCC dzakasungwa musi wa16 Chikumi America inoti yakazvipira kushanda nenyika dzemuAfrica kurwisa vanopfurikidza mwero asi Zimbabwe inoti izvi ndezvemugotsi matsuro Tasuka kumagumo, echirongwa chedu cha nasi. Anokoneka nemfaro ndino yenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Tukusiyemi na Taboka Ngwe, munaudze, isindebele.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 hlangula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kasiyonto eqakathekiswayo, lilizwe okubuswana ngodlame, lilizwe okuthuselwana yodeyili.
Umthethandaba kamantshi Harare namhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-CCC ngemali yesibambiso i-bail, kwathi abathathu labo babotshwa ngamapholisa.
That's also absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there.
Okhokhela ibutho le-US Africa Command uvuma ukuba basekela kakhulu eZambia, kodwa uthi abenzi lokhu ngoba belenkamba yebutho kulelo lizwe. Kule ngxoxo mpikiswano phakathi kamongameli Joe Biden nowayengumongameli umnumzana Donald Trump namuhla kusihlwa eyokulungiselela ukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethandaba kamantshi eHarare namuhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-CCC abangamachumi phose ayisishiyangalombili 78 ngemali yesibambiso i-bail. Umantshi uthe abasolwa bona abagoqela owake waba ngusenator umnumzana Jameson Timba ngabantu abalodlame abalakho ukuphazamisa ukuphenywa kwecala labo nxa bengakhululwa kumbe ukubaleka elizweni. Kusenzakala lokhu phakathi emthethandaba, phandle amapholisa e-riot begijimisa abantu abathengisele phambi kwenkantolo besithi uThimba labanye bakhe kumele bakhululwe. Ekutshengiseleni lokhu, amapholisa abophe abantu abathathu abagoqela uPhyllis Piketty ongunkosikazi kaRonald Wondongwa oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUS, yena obephethe igwaliba elikhuthaza umthethandaba ukuthi ukhulule umyeni wakhe. Umantshi uthe uThimba labanye bakhe bazaqhubeka bevalelwe andubana baphindele enkantolo mhla ka 10 ngenyanga ezayo. Igqwetha labantu laba umnumzana Agency Gumbo ukusolile kakhulu ukuncitshwa kwabo i-bail. Umnumzana Thimba labanye bakhe babotshwe mhla ka 16 besethusa icala lokwenza umhlangano ngaphandle komvumo lapho abathi batshaywa khona kakubi ngamapholisa. Ukutshaywa kwabo kuza lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulabantu abajonge ukuphazamisa ukuthula elizweni bona athi bazabanjwa ngesandla esilukhuni. Umnangagwa wethula amazwi la izolo esemhlanganweni weZANU PF Politburo. Abanye bathi engaba esesaba ukuthi uzwi lweZimbabwe ulakho ukutshengisela esola uhulumende wakhe njengalokho okwenzakalayo kwele Kenya kulezi nsuku. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele unobhalajikelelo wenhlanganiso elwela amalungelo loluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni umuntu ophazamisa ukuthula uma sisiya ngeqiniso nguye ophethilizwe labo Wikineli labo Moses Mpofu. Kulusizi ukuthi elizweni akula bantu sibili abathanda ilizwe, ngoba ngaba bantu ilizwe leli balithanda besingaza ke sihlale sigoqizanda ngendlela ilizwe litontshelwa ngayo imali. So mbona ngazathi umuntu odala ukuphazamiseka elizweni nguye nalubaba opete ilizwe. So ukuthi ethi kulabantu abazama ukuphazamisa ukuthula elizweni, ukuthula akukho elizweni ngenxa yakhe osethethe ilizwe waliphambanisa walenza nje isfaza shop labantwana bakhe. So bonke lokho akuchoyi kwetusela abantu lani lani. Mhlazana abantu beZimbabwe bayafika esimeni sokuthini enough is enough. Amabala akhe wona lawa uzazisola ngawo.
Ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi kuminjani nxa sikhangela konke okwenzakalayo khonoko kuboshwa kwabe CCC ukuchaywa ngamapolisa lokwethuselwa kwabantu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kayisiyonto eqakathekiswayo, lilizwe okubuswana ngodlame, lilizwe okwethuselwana yodeyili, abahlali abavunyelwa ukuthi bebe lelungelo lokutsho abakufunayo betho labangakufuniyo. Wonke umuntu nje laba abaphethe amandla benza santando ngabala ndaba lokuthi abantu abafunani. So kungaze kuthiwe kulelanga kungakhulunywa ngalo, thina okokuqala kuyadingakala ukuthi abantu bekhunjuzwe ukuthi ilizwe leli alisilo lefamily eyodwa, lilizwe labantu abaningi. Akuna individual eyahamba isiya kulwa yodwa, kwalo abantu abaningi babe lwisana loncindezelo irrespective of ikhala ukuthi lwaluvelelanga. Kodwa kathesi abantu sibile qinisweni bahlutshwa ngabafo wabo abantu abamnyama abafana nalathi. Yiba bathi vele uma bekhuluma lathi daily basitshela ngokusitshaya into ezifana nayo, kulusizi lokho.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo ngunobhala jikelelo enhlanganiso lelamalungelo oluntu ibhethu likaZulu. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owestudio 7 ekhona le kwele eseZimbabwe koBulawayo. Kusenjalo osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZanu PF umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe abetheswa icala lokutshontsha imali kahulumende edlula izigidi zamadola eMelika eziyisikhombisa i$7.3 million eyikhangelane lokuthengela abantu abaswelayo imbuzi. Labo bamiswe phambi kwenkantolo. Ababili laba babuyiselwe esitokisini njengayizolo ngoba umthethandaba awukaqedi ukuhluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngebail. Ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kweleZimbabwe leZambia, elemelika liyavuma ukuthi seliqinise ubudlelwano lelizwe leZambia kwezomvikela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhonwa nangobudlelwano lobu emhlanganweni awenza lomkhokheli weRussia umnumzana Vladimir Putin ekuqaleni kwayenale inyanga. Ntathe izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Usibalukhulu webutho le-US Africa Command kumbe AFRICOM amafitshane umnumzana Michael Langley uthi ngempela ilizwe lakhe liseliqinise ubudlelwano leZambia kuhlangothi lwezomvikela. Umnu Langley ubekhuluma namhla lentatheli izindaba ekupheleni komhlangano we-Africa Chiefs of Defence oqhutshelwe eHebron. Kodwa umnu Langley uthi noma nje ubudlelwano beMelika leZambia sebuqinile, akusiloqiniso ukuthi bafuna ukwakha inkamba yamasosha elizweni lelo.
That's also absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there. We work closely. We have a deepened partnership.
Ukungezwani
kweZimbabwe kanye leZambia phezu kwalolu daba sekufinyelele emahofisini awenhlanganiso ye-Southern African Development Community kanye le-African Union. EleZambia yilwe eliphanyike lolu daba unhlanganiso lezi kulandela inkulumo kaMnangagwa azahlangane lomunye wakhe weRussia uPutin. UMnangagwa ukhala ngokuthi elemelika selibambisene labo makhelwane abafana lemalwaye kanye leZambia libanikeza uncedo kwezomvikela iZimbabwe isisele phandle. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi elemelika lilelungelo lokukhetha amazwe ilobudlelwane lawo.
Izwe laseZambia lilalo ilungelo
njenge sovereign country ukuthi lakhe ubuhlobo lanoma yilipi ilizwe elifisa ukwakha ubuhlobo labo. Ngicabanga ukuthi ilizwe laseZimbabwe liyaphazama malingaqala manje ukuthi li-complain ukuthi yindaba ilizwe laseMelika lisakha noma liqinisa ubudlelwano balo lelizwe laseZambia noma kuyipi indlela.
Umnumzana Moyo uthi eZimbabwe selizibona lichiwe phandle yikho selikhonona phezu kwalolu daba.
Singakufanisa lokhu lempi eyenzakala elizweni laseUkraine, leRussia, leEurope, ngoba iEurope yakhetha ukwakha ubudlelwano oyifuna ukwakha ubudlelwano leUkraine. Ilizwe laseRussia selibona engathi okwenziwa yiEurope eUkraine yindlela yokunyonyobela ukuzokulwa lelizwe laseRussia.
Kusenjalo umnu Langley uthi elemelika kanye lamazwe e-Afrika kumele alwisane lo ongakhuluma iqiniso okwenziwa yiRussia yona ezama ukudala ubungane lamazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika.
That was one of the challenges that was illuminated now.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi amazwe awe-Afrika athi iRussia ayikhulumi iqiniso yikho igcina ingena kwamanye amazwe. Lo ayisiwo umbono we-Africom kumbe iMelika kodwa ngumbono wamazwe awe-Afrika.
Umhlangano oqhutshwe eHebron wona ochiye phandle leZimbabwe ubuhlaziya isimo sezomvikela kuzwekazi le-Afrika. EleBotswana licele ophethe uhlangothi lwezomvikela esigodlweni seZimbabwe kulelo lizwe uba angene umhlangano lo. Lokhu kuza ngesikhathi ulongahlaliseki kakhulu emazweni angentshonalanga kwezwekazi le-Afrika kulokuhluthuna intambo zombuso libutho okungekho emthethweni. ELeRussia lizama ukugxila impande amazweni agoqela leBurkina Faso, Chad, Gabon, Guinea, Mali, Niger lamanye. Ele Melika lalile nkamba yebutho eNiger esivalwa. Ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umncintiswano wokuqala weWorld Robotic Olympiad uqale namuhla ekolitshini lemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology ngaphansi kwesihloko esithi Earth Allies. Abancintisanayo bavela ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe njalo bazobonisa obungcitshi babo ekwenzeni okuthiyeneyo besebenzisa imitshina yamakhompyutha. Kubika uBathabile Dlamini.
Inhlanganiso yeGirls in STEM Trust ixhasane lezinye ezigoqela iBulawayo Tech Hub, iEconet, iTelco, Educate, iCaps, iOld Mutual, Google, iIrish Aid, iUnited Nations Economic Commission for Africa, leWorld Robotic Olympiad, ekuqhubeni umncintiswano wokutshengisa ubungcitshi kwezemitshina yama-computers, lokunye ngokuphuma lendlela ezingasetshenziswa ukuthuthukisa lokulondoloza umhlaba. Abazancinta lapha bazaqhubekela phambili ukuyamela eleZimbabwe kweleTurkey ngolwezi lonyaka. Abahleli baluncintiswano batshengise ukujabula ngomncintiswano lo ofake umntwana oyinkazana phambili endabeni zemitshina yakulezi nsuku ezigoqela inombolo, ubunjinela okubizwa ngokuthiwa yi-science technology, engineering and mathematics kumbe i-STEM ngamafitshane. Unkosikazi Glenda Ncube osuka kunhlanganiso yeBulawayo Tech Hub ulandisa kabanzi ngomncintiswano lo.
Ama students banikwe challenge ukuthi kumele uyenze irobot elile purpose. So for this particular challenge i area ekade i option for abantu ukuthi bayenze ama robot HR sustainable future. The second area was forces of nature ukuthi we need to be able to ukuhlala lezinto ezinjengama natural disasters that can happen.
Osakhulayo okumncintiswano weWorld Robotics Olympiad umnumzana Treasure Svanda ukhuluma ngakwenzayo.
Siyenza iproject yokuthi sireplace ama fridge in a safer way yokuthi is sustainable asilimazi umhlaba ngokugcina kwethu ukudla kwethu.
Unkosazana Sophia Mloyi oyingxenye yabancintisayo uthi kunengi okubhekane labantwana abangamankazana abenza izifundo ze-STEM.
Wherever I go, most people discriminate me.
Esihlangana lapho nje amankazana ayenza ama-science subjects ukuthi sihlangana lobandlulo isikhathi esiningi. Umphakathi ukhangelele ukuthi abantwana bangabafana kumele benze ama-sciences. Kodwa-ke mina sengizimisele ukuthi lanxa ngisiya e-university vele ngizaqhubekela phambili ngisenza ama-sciences.
Umnumzana Mark Sandile Nyathi osebenza labantu abantwana kumncintisano we-robotics uthi kulamathuba amaningi awemsebenzi nxa abafundi bengenza okuphathelane le-information and communication technology.
Ama-skills lawa aqakathekile ukuthi abantwana bayafunde because ayabavula ingqondo, kususa ama-career lawa ajayele ukuthi umuntu umntwana kulesinamfuba ngunesi ufa ngudokotela funezana kulama-career amaningi endaweni ye-ICT.
Ilizwe leZimbabwe lingelinye lamazwe angamachumi amabili lantathu 23 akuzwekazi le-Afrika azaphatheka kumncintiswano ozaqhutshwa kwele-Turkey ekupheleni komnyaka. Amantombazana akumncintiswano oqhutshwa e-NUST ayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini, i-60% besuka kubanga laphansi ezifundweni kusiya kubanga laphezulu. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa namuhla agijimisane labatsha abatshengisele kwele Kenya bekhona nangomthetho obunjwayo ozakhuphula intengo yempahla etshiyeneyo. Akula muntu obulewayo namuhla emigwaqweni kulandela okwenzakale ngolwesibili phandle kwedale lephalamende okubulewe khona abayisithupha abatshengisele besola umthetho lo. Umongameli William Ruto uthi gasoze asayine i-finance bill ibe ngumthetho welizwe ngoba kayithakazelelwa ngabatsha. Abatshengiseleyo namuhla bebesithi kumele asuke esikhondleni ngoba ebulalise abantu abangela macala. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Elerussia lihlasela ngamandla empumalanga yakale-Ukraine kodwa kukhanya ngani ibuthola kwale-Ukraine lizimisele ukuvikela ilizwe leli. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Kweziphathelane leMelika namuhla kusihlwa kulengxoxo mpikisano emayelana lokhetho lweMelika eqoqwe yi-CNN ephakathi kukamongameli Joseph Biden lowayengumongameli umnumzana Donald Trump sebelungiselela ukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi. Okunye okuzakhulunywa ngababili laba ludaba lomnotho, ezempilakahle ezibhekane labesifazane, kakhulu udaba lwe-abortion, abantu abangena eMelika ongekho emthethweni kanye lokunye. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Butler Tambo odabuke eZimbabwe ohlala khonapha eMelika.
Into ezimqoka okwamanje into leyo yokungena kwabantu esingathi migration yokungena kwabantu ikakhulu khona ukuthi uma singakhangela ukuthi I think over 2 million abantu abangenileyo mostly from the southern borders bangena bevelela emazweni mostly from South America land bangena bagcwala elizweni. So khonoko ngenye into abangaxoxa ngayo khonoko ukuthi u-former president uTrump wayengomuntu wayesethi yena ufuna ukufaka i-fence inkalakatha yokuvalela ukuthi abantu bengangeni elizweni, yinto yokuqala engiyibonayo. Kodwa kanjalo kunendaba yokuthi yena wayengumongameli uTrump kunendaba zakhe zongena enkantolo ephuma khonoko ukuthi setholakale engumuntu olamacala kwezinye indawo, yinto engakayenzakali elizweni lele leMelika elokuthi umuntu osebuye wawo wagwetshwa yena abe sesiba ngumuntu ukanjalo osesiba yini i-presidential candidate. Kodwa khonoko ukuthi bona ama-Republicans labanye abelizwe leli balokhu bengami ngabantu abamthandayo ubaba uTrump, so kushouthi khonoko ngeyinto engabuya futhi khonapho.
Okunye-ke
i-inflation ikhwelile sibili okuzwayo lapha eMelika, sokungathi kusiba nzima lokuthi umuntu enelise ukuthenga indlu lokuthi abantu benelise ukuphila okungconywana phansi kobukhokheli bukababo Biden. So khonoko ngezinto ezingaxoxwa ngazo. Enye into engabuye uxoxwe ngayo yindaba yezimpi lezi eseziqalile lezi ezifana le e-Russia le-Ukraine, so ngezinto engizibona ezingaphuma kakhulu kungcuxuna le kade sikule ndaba kanjalo eyabo Israel. So izindaba ezingaphuma kakhulu kungcuxuna le abangayenza ntambama ukuthi kubona ngalo ukuthi bona bami ngapi kahle kahle kundaba zonke zona lezi, ukwenza ukuthi abantu beMelika besesiba ngabantu abakhethayo ukuthi hayi thina besingani sifuna ubani ukuthi aphenduke abe ngupresident.
Yes, ngathi abantu vele batholani kungxoxompikiswano enje. ngokubona kwakho
lizwe leli ungalinanzelela kahle kade Dlubi lirana into ethi ngama policies ukuthi babe kwazi ukuthi right lo mongameli ofuna ukungena yena ukhomba ukuthi ufuna uza kwenzani ongayenza ukuthi impilo zabantu zibe ngcono kufanele ukuthi uma sikhuluma ngathi ngendaba ze economy abantu bona bafuna ukuthi inflation yehle abantu bafuna ukuthi bebele esibangeni lesana ukuthi nqa umuntu efuna ukuthatha kumbe isikolodo sokuthatha ngendlu enesuthi ayithola indlu lana with interest rate phansi kade sesikhayela ama interest rate sefika ku 7% nqa umuntu ezama uthenga indlu lana lana kodwa kusasele wa Trump kwaukhanya ukuthi hayi ama interest rate ayakuba 3% 3.5% 4% khona phana so yizinto abantu ababezikhangelele khonokho kwe-migration khonokho esikhuluma ngakho abanye abantu sebezitshela ukuthi bona imisebenzi singani siphela sokugcwala abantu aba-undocumented
umnumzana Butler Tambo yisizalwane sezimbabwe esihlala kwele melika obekoxalo Gibbs Dubu e-studio 7 ese-Virginia
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
abantu abanengi babambe owangaphansi kulandela ukuvalelwa entolongweni kwabo somabhizimusi umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe okucatshangelwa ukuba batshayela esikhewini izigidi ezidlula isikhombisa samadola emelika $7.3 million okwakumele isetshenziswe ekuthengeni imbuzi ezidlula ingxenye yekhulu ezabantu abaswela emaphandleni ababili laba banikwa luhlangothi lwezokulima imali le ngomnyaka ka-2021 kodwa bathenga imbuzi ezedlula kancane eziyinkulungwane ezine 4,000 kuphela umpofu lo Chimombe kwakumele bencedise uhulumende ekuqhubeni uhlelo lwe-presidential got a pass on scheme abachothoza lokhu bathi kunengi okwenziwa ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuveza inkohlakalo emangalisayo ukuze sihlaziye udaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Gula Msaka okubandlale zano PF lomnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe umunsaka usungula lingxoxo
asingeke sithokoze nxa kuthiwa kulabantu abayenza i-corruption elizweni ngoba i-corruption ngokwayo iyabulala ilizwe njalo iyi-cancer eyabe lokhu ispreada emzimbeni welizwe kodwa ngakho-ke kumele sikukhayele ukubana i-corruption leyi aso Zimbabwe yodwa okuthiwa ile-corruption e-Africa jikelele kukhanya wonke amazwe ayakhala ngaleyo corruption so kumele sikukhangele ngamehlo amabili ukubana i-corruption leyi ingaphela njani e-Africa hayi khona eZimbabwe kuphela sikhangele la madoda emathathu kukanzima kusipile ukubana sithi ngempela batshontsha ngoba amakhothi asakhangelisisa akukabi le mpendulo ukuthi sibe kwazi ukuthi balecala yini
ye baba mlalazi khonapho ngena sizoba
ya indaba ye-corruption so ndaba esimangazayo thina abanye kuvele kuku-DNA yezanu lona libona ukuthi ilizwe linjani namhlanje akulanto eyinye yalibulalayo ilizwe leliyana ngaphandle kwe-corruption ilizwe liphelile ukuphela du sibili ngenxa yokutshontsha abakwenzayo batshontsha ngitsho libalele abaselanhloni bayatshontsha sibili lokho esikuzwayo kwanamhlanje okwembuzi lokwe-ZEC izinto ezincane lezi kukhona okukhulu kakhulu abakufihlayo ngitsho yena umongameli welizwe umnumzana Mnangagwa inotho alayo uma kungaphenywa ukuthi wayithatha ngabi liza kubona okukhulu okungela mkhosi so akusimangalisi Dube omsanga bayakwazi baphakathi in fact iningi labantu elihamba liyejoyina i-ZANU-PF liningi elihamba ngoba lifuna ukudla kuthiwe sambeni siye kudla batshontsha baze batshontshele labantu abaphuwa batshontsha ama-farming puts batshontshe yonke into nje etshontshekayo sebadlula nge-corruption.
Ye baba Msakwezi, kuthiwa ke ukhanya ngazana ukuthiwa yini abakubandla le iZanu PF njalo lo mongameli layo phakathi kwakhonokho ngoba umnotho abalawo wesabeka phela ngokutho kwakhe. Wena ukubona njani kolokho Msa?
Ngiyamangala sibili nxa elesibindi esokubana etsho ukuthi i-corruption isegazini leZanu PF engakhangeli isigodo esisemehlweni abo. Kumele sivumelane sibili ngempela ukubana iZanu PF okwakhathesi yiyo i-ruling party. So konke okuningi kukhangelane nge-ruling party. Konke angeke ukhangele ukuthi i opposition ikhuluma ama inputs nani nani bona bengavusi. Kodwa sizivuzeni ukubana bengavusa bona bayayenza njani. Njoba sibona lezimali ezidonethi ukuthi bethenga ama bullet car bayazitshontsha. Njoba siyezwa bona omeya babo labo futhi babanjwa ku-corruption njengomeya weHarare sebebhadele enye company ukubana abathiwa ngekaChimombe ukubana yona isupply izinto in full ingakanjani ingakasupply kusenzwa ngumeya weHarare oba ngowe-CCC ekhulume njalo ethi yena amadili akhe emaceleni ayamnika $500,000 ngenyanga asiyo corruption yini. So asithini thini ama-politics
ye khonapho ke baba Mlalazi uyamuza ukuthi hey la ku-opposition phela kumbe laba abaphikisayo kukhanya kulo kukhohlakalo obumangalisa kakhulu ingena khonapho.
Ye kulula phela ukuthi baqala ukuzama ukushifta i-blame kuthiwe iya ku-opposition ngoba abantu be-opposition labo sebesenza. Ukhumbule ukuthi ngithe i-corruption ku-DNA yeZanu PF and iyathelelwana. Bonke abantu abasuka bangene ezihlalweni ngaba kuma-council la uhulumeni basuka balandele lokhu abakuthole kuvele kunjalo. Ilizwe namhlanje lingokunye kayisikho ukuthi lonwe ngumafume eHarare. Ilizwe ungakhangela umgwaqo usiya komsanga khona leBhinga eFolosi liphelile kungamagodigodi zimbobo kayisiwe meya kobulawayo kumbe nama-councillors. Nguhulumende through zinara la yonke into. So i-corruption ilokhu esingathi ngesilungu i-embedded kuhulumende and i-institutionalized. Ukuthi baqale namhlanje ukusitshela ukuthi laba abanye sebenze ama-advance payment kumbeni kwathini yibo abakuqalayo and laba abakwenzayo uma ku-outside ama-regulations e-finance bakukope kuZanu ngoba iZanu uyaqala ukukwenza. Silawo ama-examples amaningi kakhulu ayemali ezinkulu kusukela kuqala nje independence kuze kufike nanamhlanje kufike kubonasa ngitsho nalaba esibabona bebotshwa namhlanje sifuna ukuvalwa nje amehlo.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe ekele South Africa nomnumzana Kulam Msaka okubandla leZanu PF bexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7. Iqembu leZimbabwe Warriors namhla linqobe eleComoros 1-0 emdlalweni weCOSAFA Cup odlalelwe eNelson Mandela Bay Stadium kwele South Africa. Iqembu leli likusibaya sikaGroup B emidlalweni yeCOSAFA eyalonyaka. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsapp.
Salibonani Studio 7, ngisamthakazi omuhle. Ya, lolu hlelo lokubhalisa amagraduate lihlale liselayinini lilinde umsebenzi uhlelo oluraiti. Njalo uma kuthiwa inani labantu abalama-certificate emsebenzi emathebhulelendi bancane, siye kuliqiniso bancane just because asinazikolo thina and uthola i-secondary school kungena ngitsha ama-computers ayina electricity. Ezigabeni eziwu-5 kule secondary 1 abantwana bawokha 3 hours to school. So umntana khona uzohlakanipha kanjani ezifundweni evele efika ekhathele esikolweni? Like example la mina engisuka khona
endaweni yasechibonde 1 sine primary eyodwa abantwana bahamba 3 hours ukuye primary umntwana one 6 years mayehamba 3 hours esikoleni ufika abe njani uyabekhathele ugovernment akazama ukusekela izikolo afaka ama-computers afaka ama-wi-fi and then ama-teacher silethele ama-graduate bangahlali besilethele ama-temporary teachers always
yebo yebo linjani njani donke abakhona ku group ayi siyaphila lapha nxa kukhulunywa ngezidakamizwa izidakamizwa lezi ziyazwisa ubuhlungu kakhulu nxa ukuthi sokukhulunywa lapha ukuthi abantu bakhuluma izinto abazifunayo mina njengami mina gogo vele ngikhathele ngezidakamizwa funa kuvala intshengu tshala kuthiwa yintshengu sokulimaza umhlaba abantu bayafa abantwana badliwe emathunjini bayatshila namathumbu nezidala zakhona kusela sidala amadoda aphelile abantwana bahlala bedakiwe ngezidakamizwa bedakwe beze befe akuvalwa nalo waphekinje.
Sibonge abalaleli be-Studio 7 siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo ngutabo kancube.